mutsamba yavo basa vangu vati vari kuda kuti kudzingwe nhengo dzedare reparamende gumi neshanu uye makanzura mapfumbamwe. Nhengo dzedare reparamende dzavanoti dzinofanira kudzingwa dzinosanganisira vapasho Rafael Sibanda vekucaudry Park, vaeric Gono vekulobengula Magwegwe, vaobert Manduna vekunketa uye meya mutsva wemasvingo Muzvare Chantel Chiwara vekuward 2. Ko, simba rekuita izvi vari kuriwana kupi? Basa vangu vati
ndakatotumwa nevanhu kuti ndigadzire nyaya iyoyo, toisa vanhu chete vanodiwa nevanhu.
Vaenderera mberi vachiti
takaita primary election kubereka mwana. Tisatamboiona inini, ndakatanga politics na 1999. I never saw a system handi kubereka mwana is it then age. Saka hakuna vanhu vakabva kuvanhu semashoko aitaurwa naPresident. Kwakauya vanhu vakasainira vanhu, vakasainira magirlfriends avo. Saka ndombava dzacho tiri kuzvikorekta panapa kuti vanhu vavakaselekta nevanhu ndevanani tovaziva.
Asi mutevedzeri wemutauriri weCCC vaostalos Siziva vaudzawo Studio 7 kuti basa vangu havasi nhengo yebato ravo.
Zvinofanira kuzikana Zimbabwe yese kuti CCC inotungamirwa navachamisa haina kana nhengo yeparamende kana kansela yaricola. Mamembers of parliament edu ese CCC makansela anofanira kubata basa sematumiro avakaitwa nemacitizens. Vachamisa nebato reCCC havana tsamba yavanyora kuparamendi kana kukanzuru vachinyora kuti kunofanira kubviswa makanselers kana mamembers of parliament. Hatizobvumi kuti ani nani zvake asimuka achitaura kuti anomirira CCC iye asiri nhengo yeCitizens Coalition for Change inotungamirwa navachamisa.
Mumashoko kuvatori venhau vasiziva vatiwo zviri kuitwa izvi mabasa ezanupf. Asi mutauriri wezanupf vafarai Marapira vati vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Isu tebato rezanupf simba redu riri kuwandira pakuvaka nyika, nekuti vanhu vakativhotera kuti tigadzirise ikonomi, tigadzirise zvinhu zvichiri kushupa kuita kuti nyika yedu iwane kuenda mberi. Izvozvo kuti kuTripoC vadzingana kana twaita nei, isu hatinei nezvinoitwa nemapato madoko, hazvinei nezanupf kana nepadiki.
Vamwe vari kupomerwa mhosva yekushanda navasa vangu vasori vecio vanonzi vanoshanda nesangano reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ. Asi mukuru wesangano iri vafarai Munzaka vanoti havadyidzani nevasori.
Harisi basa redu kuti tizive kuti chii chinoitika kuCCC kana kuti kwete. Basa redu rariro kuhwinisa zanupf yakahwina takadarika. Izvi zvehondo dzavo zvemarecords ava hazvinei nesu izvi, hazvitomboti benefit. Zanupf ine 2/3 majority already muparliament as it is. Saka isusu hatina appetite kana any interest nokurikolwa kwemacandidates.
Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti vatambira tsamba kubva kuna vasha vangu, asi vati zviri kuCCC kuti ipe umbowo kuti haivazive.
We have received a letter under the logo of
ichokwadi kuti ndapiwa tsamba ine mifananidzo yeCCC, asi kana bata iri risiri kuirana netsamba iyi nezviri kutaurwa rakasununguka kuuya kudare reparamende richipikisa.
Nyaya yekudzingwa kwenhengo dzedare reparamende iyi yave nemakore ichiitika munyika sezvo mutungamiri weMDC vaDouglas Ngonzora vakadzinga nhengo dzeMDC Alliance mushure mekunge dare rati ndivo vainge vari mutungamiri chaiye webato iri, kwete vaNelson Chamisa. Vamwe vakadzingwa inhengo dzebato rePDP nemumwewo aizviti ndiye munyori mukuru webato iri, kunyangwe vatungamiri vaiti havamuzive. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.